Era quando Tim Summer in the sound Me Era quando Era quando I was probably really sweet Ndaitaura nevanhu ndaivakwadza nemaspeech Ndaibaya chishanu kunofara kuma streets Tainwa paraffin kujaira usanwa tea Ndaimhanya madiri ndaimhanya maningi Taitobata basa vachigayo twana vadiki Ndaizvitaura nachipi aindipasa matips Vanhu makaranga nhasi mangwana atoma Greeks Long story short people change gang If you can't see it uri tenga Who is gonna be there zvakasheka Vari kungoda mbiri yandakameka nemasina andakatenga Endakatozoona kuti mazimba anoda pressure pasina zvavapledge All they do is post and the pictures wakatekwa Cause munhu wese anoda samadzi Magevha nemasaladi Cause I'm Panasonic pamapics Rappers catch feelings and a goalie and a keep But andidye kumba kwenyu auna porridge yawandip I knew I had a calling that's why college ndakaskip Every morning ndakastick chakadhora rakavigwa Nemurora akatsiga Tirimota yakapimpwa kazvinzwa These days I'm really out of sight Cause I'm tired of this behavior in my socialites Vachingomuka vari palive Imi mchingomuka mnotarisa mchivaraidzo Job a time Nemazirudo Vane madrugs msoro Vane madrugs msoro Nah, someone's mother's on the internet Varikurwa hondo vakatsamwa busy sending threats Language javo mayokan It's very tense. They can accuse you of a story sina evidence. And the corporates don't care. It's the controversial people doing projects, oh yeah. Something in me got me feeling that is not fair. But ngati chiti zvamurimi ngati chiombe. Ngati chiombe.